Podcast G.
Waganditambisira mari yangu Ndaenda gatoipa mai vangu Zvino zvese zvawakandiitira Mwari ave newe mweneria Inini zvangu ndaitoda zvachose Asi iwe unenge waisada Kwako kwainguva kufambisa nguva Mwoyo wangu wandingambofose Uchindityira musaga Inenge ndiri kuzvitambisira nguva Why pretenders, ya unondida, siwa usingandide Neo natienda, tese kumarinda, asacha ite Zimwe nguwa, ndino skwera, ndichikufunga Maungira, eye skwera, kurijeta nchakuda Ndihi kurwa, ziwa Sono ya wakabaya na yomoyo, ndino ikumbirao Nisone moyo wa wakafalura Tatambura Inini zvangu ndaitoda zvachose Asi iwe unenge waisada Kwako kwainguva kufambisa nguva Mwoyo wangu wandingambofose Uchindityira musaga Ndinenge ndiri kuzvitambisira nguva Ndangandisina kumbozvifungira Kuti ndozva waindifungira I know you tell your friends that I'm not your type Asi waniwe uya kumba uchi spend a night And I hate your friends cause they always took your side Nguva dzese dzataita ma fights Uchazondifunga kana ndakuita zva someone else Nichimurukisa musoro nekumuisa someone else Uchazondifunga kana ndakuita zva someone else Nichimurukisa musoro nekumuisa someone else Hazvichina basa kuzvitaura Chishuwo chako chaiva chekuti ndingokaura Inini zvangu ndaitoda zvachose Asi iwe unenge waisada Kwako kwainguva kufambisa nguva Mwoyo wangu wandingambofose Uchindityira musaga Ndinenge ndiri kuzvitambisira nguva Waganditambisira nguva yangu
Usingandide
Waganditambisira mari yangu
Usingandide
Ndaenda gatoipa mai vangu Zvino zvese zvawakandiitira Mwari ave newe mweneria
Uchazondifunga kana ndakuita zva someone else
Ndichimurukisa musoro nekumuisa someone else
Professor Lalo
Edoni